tinoyo ndipadza ndichokutipa speech yose yaitwa navat Trump hapana kana pavambotaurawo nezveafrica kana kuadresa matambudziko anosangana necontinent yeafrica.
Mange ndida kuti vataure chinyi pamusoro peafrica?
Ndinoona kuti continent yeafrica ine matambudziko akawandisa. Kune nyika dzakawanda dziri kutadza kuteerera mahuman rights, dziri kumbunyikidza vanhu, ende panga pari ipo panga pachifanwa kuti iwo semutungamiri weamerica, nyika inonzi iyo ndo nyika ine mutsindo, ndo pavanga vachifanwa kunge vachitaurawo zvinobatawo nyika yeafrica. Asi tinoona kuti vaadresa zvinhu kunana North Korea, kuna nani, vakabata matrade relations, vakabata vana Venezuela, vakabata vanana Cuba. But Africa secontinent zvaratidza kuti kana mundangariro dzavo haimo. Saka izvozvo hazvina kungondifadzawo kuti sei vatadzawo, vachallengewo maleaders vari muAfrica kuti vakwanise kufambisa nyika dzavo mune zvakanaka.